Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manera kawanda akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kubvumbi 24 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Idzi inhema dzatatambonzwa, handitoziva chatiri kuudzwa neAmerica ichi ndochinonzi chisionekwe umhandara hwamai. Hakuna chokwadi chakadaro.
America inoti hurumende yeZimbabwe iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu.
Magwaro aburitswa neUS State Department neAmnesty International vachinyatsoburitsa pachena zvisina kana kuvanza kutyorwa nekumbonyekidzwa kwekodzero dzevanhu vemuZimbabwe anotyisa.
Zimbabwe International Trade Fair yapinda muzuva repiri nhasi, makambani akawanda achiratidzira zvigadzirwa zvavo. Vakaremara vokurudzira kuti vave nevamiriri vakawanda mumatare eparamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvokudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reState Department rinoti hurumende yeZimbabwe iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu. Izvi zviri mugwaro rinonzi 2023 Country Reports on Human Rights Practices. Gwaro iri rinoti nyaya dzekupondwa kwevanhu nekuitwa kafira mberi, kukandwa mujeri pasina umbowo, kungosungwa kurerekera divi rimwe kwevatongi, kumbunyikidzwa kwevatori venhau uye kupasiswa kwemitemo Patriotic Act ndezvimwe zviri kupa kuti Zimbabwe iite seyakaberekerangwe. Vanhu vanonzi vanorambidzwavo kuratidzira murunyararo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Vamwe vari mugwaro iri vanosanganisirawo nengo yeCCC yakapondwa Bishop Tafumane Masaya uye vaJob Scala vakapedza mwedzi inodarika gore nechidimbu vari mujeri. Asi Evans Zininga weStudio 7 abata gweta rinorerekera kubato riri kutonga reZANU-PF vaMasimba Mavaza.
Mashoko aburitswa nehurumende yeAmerica nevamwe vanoona nezvekodzero dzevanhu vachiti kuZimbabwe kuri kubatwa mupfupi nekubatwa murefu pachiitwa dzvitsvi rezvidzororo munyaya dzekodzero dzevanhu inyaya inoshamisa.
Patsanangure ipapo pajeke vateereri vanoda kupanzwisisa ipapo.
Chekutanga ndechekuti kubva pakapinda tongo rutsva rwatingati isu pachivanhu New Dispensation, mamiriro ekodzero dzevanhu muZimbabwe akatanga kuremekedzwa zvikurusa kupfuura zvaimboitika mukodzero yekutanga.
Saka kunyepa here kuti vana veZimbabwe vari kutyorerwa kodzero dzavo?
Hachisi chokwadi kuti vana veZimbabwe vari kungobatwa nekungoitwa datora nekungourayiwa pese pese, nekuurayirwa kunze kwemitemo kana kuurayiwa zvisiri pamutemo nekuda kwekuti hurumende inenge yazvibvumira. Idzi inhema dzatatambonzwa, handitoziva chatiri kuudzwa neAmerica ichi ndochinonzi chisionekwe umhandara hwamai. Hakuna chokwadi chakadaro.
Saka ave masangano aya vanoti kodzero dzevanhu dziri kutsondokotwa munyika vari kuzvitora kupi?
Vana veZimbabwe vanogona kukutsanangurirai kuti muZimbabwe kodzero dzevanhu dziri kuchengetedzwa zvakanaka.
Panobatwawo nyaya dzemapurisa kana mauto chaiwo, kurohwa kwavanhu nokupfurwa kwavanhu hadzisiridzwi here nyaya dzekodzero dziri kutaurwa idzi?
Mapurisa haangopfura vanhu pavadira. Kune nyaya dzinoitika dzekuti mapurisa atanga kupfurwa nemhondi naradada dzinofamba dzichipaza dzimba dzevanhu pakati peusiku. Mapurisa anodzorerawo moto nemoto kuitira kuti vabate nhubu idzi dzinenge dzine pfuti, dzinenge dzine zvombo. Vana veZimbabwe ndovanorarama mukodzero dzemutemo kupfuura vazhinji pasi rose rino. Zimbabwe inyika inotedzera mutemo, mutemo wedunhu nemutemo wematongerwo enyika.
Gweta vakarerekera havo kubato rezanupf vamasimba mabasa vange vari parunhare kulondon kubritain naevans zvininga westudio 7. Evans abatawo mukuru wezvemabasa musangano rezimbabwe network for social justice varuben mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Magwaro aburitswa neUS State Department neAmnesty International vachinyatsoburitsa pachena zvisina kana kuvanza kutyorwa nekumbonyikidzwa kwekodzero dzevanhu vemuZimbabwe anotyisa.
Patsanangurei ipapo zvishoma vambofani?
Munoziva hurumende mazuva apfuura payanga ichitopembera ichitiudza isu kuti ndo vakasunungura nyika ino, ndo vakatiburitsa matambudziko ekudzvanyirwa nevapambe pfumi yavanoti colonialism, vachiti ndo vakauya nerusununguko muno muZimbabwe.
Asi haina kusununguka here Zimbabwe?
Chokwadi chaicho ndechekuti Zimbabwe ino yava nemakore makumi mana nemana tiri kutotyorerwa mukodzero dzedu, tiri kutombonyikidzwa, takatodzvanyirirwa kuda zvakatofanana kana kutopfuura zvataitwa nana Smith.
Hurumende yevatema iri kutadza here kuremekedza kodzero dzevanhu vatema?
Chinonyanyorwadza ndechekutoti kumbonyikidzwa nekudzvanyirwa newako wako weganda rimwe chete newe wako akati ndiye akapinda musango akakurwira akakuburitsa kuti wangotidzvanyirwa noumwe weganda chena. Zviri nani dzimwe nguva kuti ndaidzvanyirwa hangu nemutorwa. Makaona makore ano munhu anotsoropodza hurumende anogona kutosungwa. Takazviona kuna nava Job Scala, takazviona kuna nava Jacob Ngarivhume, takazviona kune vakawanda vana itaidza mara izvezvi hatitozivi kuti varipi. Mhosva yavo ndeyi yekungotsoropodza hurumende kuti apa makanganisa apa makanganisa. Zvinototyisa.
Imi munombosoropodza hurumende imi hatisiri dzokodzero dzacho here?
Hama dzangu ini dzinogara uchondibvunza kuti hautyi here nezvaunotaura zvo. Wakaona uchibvunzwa mubvunzo iwomu zviri kutoreva kuti uri munyika isina kusununguka. Ndekuti kune nyika dzakasunungukwa kumatauro atinotaura aya panyefonyuro nezvatinonyora hazvisi zvinhu zvinofanwa kutombotyisa kuti hapane zvinogona kuwanikwa kwauri. Zvitove zvinhu zviri normal zvinonzi ndo demokrasi. Asi muZimbabwe kungoti vanhu ngavaratidzire watopara mhosva yekuti uda kupandukira hurumende kana kuti uda kuti vanhu vaite mhirizhonga utovharirwa.
Mukuru wezvemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vange vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Zvichakadaro, rimwe gwaro rabuditswa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rese reAmnesty International rinonzi The State of the World's Human Rights ratiwo hurumende yeZimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Vanopikisa vanonzi vari kumbunyikidzwavo zvakanyanya nemapurisa uye mitemo inovadzvinyirira. Nyanzvi munyaya dzezvemabasa vaTodd Maforimbo, avo vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muUnited Kingdom, vari kukurudzira veruzhinji vari kunotsvaga mabasa mune zveutano vachishandisa macertificates of sponsorship kana kuti course munyika iyi kuti vatange vawana ruzivo vasati vasimuka kuZimbabwe. Vanoti vamwe vanhu vave kusangana nematambudziko vasvika kuBritain, vamwe vachibirwa mari dzavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navamaForimbo.
Ndingati chinhu chasanduka pari zvino kune vakauya nemaCOS. Vakauya kare hapana ndatichasanduka. Chasandukira vachauya nemaCOS kana kuti vaya vanoti handichadi kuramba ndichishanda mukeweki, ndakuda kuita rimwe basa. Ivavo manje vakusungirwa kuti vange vachitambira mari inosvika ku 38,000 pounds kana vachida kuya nemhuri dzavo. Uyezve mari yavanofanira kunge vachitambira yati kwirei kubva pane yavaitambira kare. Saka vakuuya iko zvino vakufanira kunge vachitambira mari yakati wandei kune vakatanga kuuya, uyezve vanoda kuunza mhuri vakufanira kunge vachitambira mari yakati wandei zve. Vaya vakauya kare kana vachida kuchiunza mhuri dzavo, kana vasati vachinja occupation code yavo, kana vachida kuita healthcare assistant yavakauya vachiita iyoyo, kana kuti support worker, voramba vachingoita healthcare iyoyo, vochinja employer, zvinoramba zvakamira zvakadaro.
Ndezvipi zvimhinga mpinyi zvavanosangana nazvo vamwe vakauya nemaCOS aya, uyezve zvingagadziriswe sei?
Chinhu chanyanyonetsa, chiri kunyanyonetsa pari zvino, inyaya yekuti mahours ekushanda chaiwo ari kuti netsei. Izvi zvinokonzereswa nekuti vazhinji vakaunza vanhu nenyaya dzemaCOS idzi vanga vasina makontrakt yekuti vanhu vasvikowana mabasa, uyezve vanga vasina ruzivo rwekuti makamba anofanirwa kushanda sei. Saka avava hama dzedu dziri kunetsikana nenyaya dzemahours kana makontrakt nezvimwe zvakangodaro vanofanirwa kuenda kunotaura nemapato hurumende anoona nezvenyaya idzodzizvo, zvinosanganisira vanhu veDepartment of Work and Pensions kana kunoonawo veCitizens Advice vachitsvaga kuti notibatsirewo nekuudzwa kuti zvinhu izvi zvinofamba sei.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvemabasa vaTod Mafonimbo vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuWest Midlands kuBritain. Gungano repagore reZimbabwe International Trade Fair rapinda muzuva rechipiri nhasi vemakambani nevemasangano akasiyana-siyana emuno muZimbabwe pamwe neekunze achiratidza zvaanogadzira pamwe nemabasa aanoita, asi vamwe vachiti gungano iri harichina chiremera charaive naro kare. Makambani anodarika mazana matanhatu ndiwo ari kuratidzira kuZimbabwe International Trade Fair gore rino. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vavhura zviri pamutemo musangano weInternational Business Conference unoitwa sechimwe chezvirongwa zveZITF uyo wapindwa nemakurukota ehurumende pamwe nevamwe vamiririri venyika dzakasiyana-siyana muZimbabwe. VaChiwenga vayambira vemabhizimisi kuti vasaite zviri kunze kwemutemo nekuenda pamusika mutema vachinotsvaga mari yekunze vachiramba kushandisa mari itsva. Vakayambira kuti vose vachaita izvi vacharangwa nemutemo.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, a stable macroeconomic environment is critical in nurturing and harnessing innovation towards full industrialization and trade. Noting the exchange rate-induced instabilities that had engulfed our economy, government through the central bank has introduced a structured currency, the Zimbabwe gold, and in short, ZiG. And ZiG is there to stay forever.
Taona kushaya simba kwedora remunyika yakaparura mari itsva yeZimbabwe gold kana kuti ZiG. Uye tinoda kukuzivisa kuti mari yeZiG hakuna kwairi kuenda, icharamba iripo nekusingaperi.
Panyika makumi maviri nematanhatu dziri kuratidzira gore rino pane wenyika yeBritain, mutevedzeri wemukuru wezvekusimudzirwa kwemabasa ekushandisa mhando dzemoto dzakachena pamuzinda weBritain muHarare vaMartin Allsop vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti pane makambani maviri ekunyika yavo ari pagungano iri, vachiti kudyidzana pakati penyika yavo neZimbabwe kuri kukura.
Trade and investment is a big priority for the UK and Zimbabwe. We want to
kudyidzana munyaya dzebhizimisi nekutengeserana inyaya yakakoshera nyika yeUK. Tinoda kuvandudza kudyidzana mune zvemabhizimisi nekutengeserana pakati peUK neZimbabwe. Iye kutaura kudai, kudyidzana uku kwakakura nezvikamu makumi manomwe nezvitanhatu kubva muzana mugore rapfuura, zvinove zvinhu zvinofadza. Tinoda kushanda nevamwe vedu vemuno muZimbabwe kuti kukura kwekudyidzana uku kuenderere mberi.
Mutevedzeri wemumiriri wemuzinda wenyika yeSouth Korea muZimbabwe, muzvare Inyo Park, vaudzawo Studio 7 kuti muzinda wavo waona zvakakosha kuve pagungano iri senzira yekusimudzira kudyidzana pakati penyika yavo neZimbabwe. Kunze kweve kunze, kune makambani emunyika akaita seRegain Private Limited inotungamirwa navatawanda musha wedu iyo inochenesa mvura ine tsvina kuti ishandiswe zvekare.
Product yedu inonzi JV Household Water Recycling Unit. Tikuti aiwa chishandisa mvura yaucha recycler inenge yachena zvotinogona kushanda zvekare. Saka ndo donzo redu.
Vamwe vanoti kusavepo kwemakambani ane mukurumbira pasi rose kuri kupa kuti ZITF isaine chiremera. Asi sachigaro webhodhi reZITF vavusisa mwoyo vanoti havawirirane nemaonero aya.
Nyika idzi dzinotanga kuchiuya maembassy maybe necompany 102. China yakatanga ichidaro gore rino vauya ne 40 makambani.
Gungano reZITF regore rino richavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeKenya iri kuyambira kumisa mihoro yavanachiremba vari kuramwa mabasa zvichitevera kutadza kuwirirana nevanachiremba ava munhaurirano dzekumisa kuramwa mabasa. Kuramwa mabasa uku kwakanganisa zvinhu munyaya dzezveutano muzvipatara zvehurumende nyika yose kwemwedzi miviri kusvika pari nhasi. Zvombo zvakakandwa neIsrael mukurwisa nezvemuchadenga kwayakaita muGaza neZuro usiku zvakarova imwe imba muguta riri kuchamhembe kweRafa zvakauraya vanhu vatatu. Mashoko aya aziviswa nevakuru vechipatara apo Israel iri kugadzirira kurwisa guta iri. Vamwe vakaremara munyika vari kukurudzira hurumende kuti iwedzere vamiriri vavo mudare reparamende nemumakanzuru kuti inzwi ravo rinzwikwe mumatare makuru anozeyawo nyaya dzine chekuita nekuchengetedzwa kwekodzero dzavo. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vakaremara vakawanda munyika vanoti vachiri vakasarira munyaya dzedzidzo, utano, mabasa, kuvhota zvakasungunuka nezvimwe. Mahofisi akawanda munyika haana kugadzirirwa kuti akwanise kupindwa nevakaremara. Izvi vamwe vakaremara vanoti zvinogona kugadziriswa vakapiwawo zvigaro zvakati wandei sezvakaitwa madzimai nevechidiki kudare reparamende. Vanomiririra vakaremara kuAfrican Union vanyasha nawo vanoti vamiririri varipo iko zvino mudare resenati vashoma.
Tingore vaviri chete vanomirira vakaremara vari masenators vanogara kusenata emparamend mumulow house memgadzirwa mutemo dzengwanangwa sipano kutinge situation yavo ringi ridambudziko sapane pachida kuti pawe dzengo nhamba sezvakangoitwa madzimai vokuhokota yavo vozvimirira vakaremara vakatongwa voice handiti tione kulow house nekuup house kwesiti represented nekumalocal councils kuitira kuti makanzuru paarenge achiita maplanning awayo vakaremara aingaripo vachipa voice ravo kuti moda kuita ichikwapa matisi hapana ramba.
Mumwe wevanomirira vakaremara musenate vaishmael Zhou vanoti vari kukundikana kumirira zvido zvenhengo dzavo dzinosvika mamiriyoni maviri munyika nekuti vangori vaviri mudare chete.
Chishure chevanhu vakaremara kuti dai nawo kuti paprovhinsi yoga yoga pange pane munhu anovamiririra kunational assembly nekusenate vanga vachifungidzira kuti dai vawedzera pamasenata maviri aripo dai vawedzerawo kana nemasenata angakwana kuta 6.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano runorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare vongaitinarwa vanoti
tinodaira kuti vakaremara vakawana zvigaro muparamende kana mukanzu vanokwanisa kugadzira mitemo inoita kuti tsika nemagariro zvevanhu vakaremara zvinge zvichivandudzwa.
Muzvare Agnes Gurune vanoona nezvevashandi mubazi redzidzo mumasvingo vaine usope vanoti ivo nevamwe vavo vasaririra segotsi.
Saka ndiri kuti rinini pari kuitwa Electoral Amendment Act iyo tiri kukumbirawo kuhurumende kuti dai vatikonsida dai vatipawo proportional representation iyoyo kutanga pasi zvichikwira.
Mambo Magudu vakava mugwadi avo vasingaoni vanoti vakaremara vanofanira kuva nemumiriri mumwe chete mudunhu roga roga.
tinokurudzira kuti at least ku parliament kukawanikwa vakatanga avone one per province zvoita saizvozvo also ku senate then kuma councils ose
asi gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vajenifan muswere vati ivo hurumende yavo haina wainosiya munyaya dzebudiriro.
If what I can tell you is that the Second Republic, the new dispensation is about inclusivity. It's about leaving no one and no place left behind. But
Ndokuzandichekuturumende yedu ye Second Dispensation haisarudzi saka haina vainosiya. Saka tichanzwa kudare kweparamende kunogadzirwa mutemo kuti izvi zvinogadziriswa sei.
Zimbabwe National Disability Policy inoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million vakaremara munyika. Nakamirira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mtimba.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naengineer Notok Chawatama avo vari kuMolepolole South muHabroni, Botswana, uko vane kambani yavo yeChawe Civil Engineering and Construction Private Limited, iyo iri kuita mabasa akasiyana-siyana anosanganisa ekuvaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isusu chinoita civil engineering, building construction, project management, structural engineering, project inspection, quality control, ne consulting engineers. Zvatinoya kuita izvozvo.
Zvakaoma sei kuti munge muchita basa seramataura reseiri muri munyika isiri yenyu?
Pari zvine zvinenge zvakuti omei zvazvo zvati zvanga zvakati pfavei. Kuoma kwazvakuita izvo ndekwokuti vakunyanya kuda macitizen kuti vatore maprojects akadaro. Ekutotizvo vanhu vachida macitizens kuti vava vachiita maconstruction works. But tinozongowani advantage yekuti kambani yeduwo yachiti kurirei uyezve takatozovuisa muTswana kuti zviite nyore. Kambani yedu ndofunga pamagrade yapa grade zvekupedzisira rinova ndiro E. Saka tinowanawo zviri nani. Asi taomerwa nenyaya yekuti vakunyanya matenda dzaakungonzi ma100% success.
Mune zvizvarwo zveZimbabwe here zvamuri kushandawo nazvo uye kana muine zvekuBotswana vanganiwo vamuinawo zvakare?
Tinoita zvekuhaya tichidependa nebasa ratinenge tiinaro. Tinogona kuwana malocals pamwe anosvika kuma30 toitawo mazimbabwen vanenge vari vakey staff vanogona kuita vatatu nemazimbabwens maartisans atinozohaya tichivapa subcontractor vachiita mabasa zvakafanana nesteel structure, carpentry, tiling vanotinogona kuva subcontractor vari maforeigner. Hatinosungirwa kuti tiwanze malocal.
Mane nguva yakadii muine kambani muchishanda muBotswana?
Nguva yangu yativeberi ndakanga ndakatoya muno ndiri graduate handa ndichiri mudiki kuma99 ndakatozonoita diploma yangu ndasvika muno. Ndakashanda makambani muhurumende mumateshari. Tanga Chawe Civil yakatanga 2012 kusvika izvi naizvi. Ndakarowana kuno ndikazoaukanosha. Saka izvinezvi ndinadvantage yekuti mufesi nasiboni yaidu ndiye mumwe atakaisa director wekambani Chawe.
Uko kuZimbabwe mune urongwawo here hwekuvhurawo kambani yakaita saizvozvi?
Hongu iko zvino zvakatotanga. Ndiri kuita zvekutenga masteni tichivaka. Takabva kumarondera enzvino tiri kukaroi. Kukaroi tatoisa mamabuildings anoita maviri neimwe isati yanyatsopera zvakanaka. Saka tiri kuvaka kubatsidzawo vanhu vane mabasa muZimbabwe tichishandisawo makambani aikoko.
Shoko ramungada kusiyirawo vana veZimbabwe vanenge vaine pfungwawo yekuti aregai titangewo chimwe chinhu kunze kwenyika kwatigere.
Zvakaita seBotswana yakunyanya kuda vagari veBotswana. Zvakaita construction works nezvimwe zvakadaro vakunyanya kutoda kuchiuya nezvebusiness. kana une business vanongochiita ndova ungatouya uchikwanisa kuita asi kana pasina business mapepa chaiwo aakunetsa kuwanika muBotswana kuvasala kutongowanika kunoku vatori agriculture tora vakavhurira mabhizinesi asi zvinozivisi kana maengineers kana whatever zvavachatora vakukata vari kuda kunyanya malocals
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe engineer Notok Chawatama vari parunhare kuBotswana naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa danho reAmerica rekubatsira Ukraine, Israel neTaiwan. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaisa runyoro rwavo pachisungo chedare reparamende yeAmerica chekupa nyika idzi mari inosvika mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nemashanu emadhora kana kuti $95 billion. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paNorth Central State College kuMansfield, Ohio muzvinafundo Moses Rumano.
Rinokosha zvakanyanya kune wari kupa munyika ino yeAmerica nekuti zvatinoona ndezvekuti mari yacho inoshandiswa pakugadzira zvombo saka inenge ichishanda muno muAmerica. Kune wari kutambirawo zvinovakoshera nekuti vanoona zvombo zvavari kuda zvekushandisa muhondo dzavari kurwa kunyanyanyanya Ukraine iri kurwa neRussia.
Sei bhiri iri rakatora nguva refu kuti pave nekuwirirana pakati pemapato eDemocratic Party neRepublican Party?
Bhiri rakatora nguva kuti rizopasa nekuti nyika yeAmerica iri kuramba ichiita zvikwereti, iri kukwereta mari yaisina. Saka zvakatora nguva nekuti maRepublicans vamwe vangu vachiti hatifanire bakuti tiiti bhiri ripase nekuti zvinoreva kuti chikwereti cheAmerica chiri kuramba chichikura zuva nezuva. Zvinozokonzera izvo kuti zvinoita dambudziko. Uye tiri kuona kuti rakatora nguva kune mamwe maDemocrats anga asiri kufaraba nenyaya yari kuitika kuIsraeri. Vanhu vari kuurayiwa wekuPalestine vasina mhosva, vasina bapfuti, uye madzimai nevana vari kufa zvisina bane musoro uye zvisina nematuro zvekare. Saka bhiri rakatora nguva yakakura nekuti mapato mairi ezvematongerwo enyika muno muAmerica akanga asiri kubvumirana nezvakanga zvichidiwa nemutungamiriri wenyika waBiden kuti bhiriri ringe rinobudirira.
Mari iyi kana kuti rubatsiro rwapiwa Ukraine urwu huchaita mutsauko here mukurwisana kuri kuita nyika kambiri idzi dzeUkraine neRussia?
Ndinoona kuti zvichaita kamutsauko kadiki kekuti Ukraine inombopuwa zvombo zvainokwanisa kushandisa asi haina basimba rekuti inodzivirira Russia nemauto ayo uye nezvombo zvayo zvainazvo. Ndinoona sekunge nyika ino yeAmerica inoda kuti hondo dzigorwiwa kunze kwedzimwe nyika kwete munyika yavo. Saka ndinoona kunge vanongosandidzirawo kuti ngazviitika ikoko kwazvaitika. Saka vanenge vachibatsiridza asi chokwadi chaicho chatinoziva ndechekuti Ukraine haikwanisi bakuhwina hondo yairi kurwa ine Russia nekuti Russia ine zvombo zvakawandisisa.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paNorth Central State College kuMansfield, Ohio muzvinafundo Moses Rumano vange vari parunhare kuOhio muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yezvokuda kuvandudzwa kwemitemo wekupinda nekubuda kwevanhu muSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. America inoti hurumende yeZimbabwe iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu. Zimbabwe International Trade Fair yapinda muzuva repiri nhasi makambani akawanda achiratidzira zvigadzirwa zvavo. Vakaremara vokurudzira kuti vave nevamiriri vakawanda mumatare eparamende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndokusiyai muri mumaoko Makris Gande nenhau dzesindevele. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Thank you.
Soku isika tisenda baku vi.